nyaya iri kuitika ndekuti vatungamiriri vedemocratic estaco munyika veopposition vamwe vanudzi vakapuwa masiya ofuo vakapuwa masiya omatatu vakapuwa masiya omaviri vakapuwa musiya umwe chete vanenge vachafudza nekuvarisa chiri chinangwa chikakunyangarisa munhu wese anongoonekwa achitaura zvinokokana nehurumende chisina kutaridzwa nevanhu kutaura kudai soufuno kuvanhu vari kugara vakabatire ura mumavoko nokungovhunduka kuti dzimwe dzenguva pasina nguva unogona kungonyangariswa nevanhu vanotumwa. So nyaya iyi inofanira kupera, mukoma Jonga.
Tiri kunzwawo hurumende ichitaura kuti ine umbowo hwekuti imi vanopikisa mune urongwa hwokukanganisa musangano wesadhik uri kuitwa mwedzi uno, munoti
kana vaine umbowo kanga hwekutsepa chena, mukoma Jonga, hamugoni kunisana nevanhu nenyaya yekungofungidzira. Plus haisiri nyaya yemaopposition, inyaya yezvidzvarwa zvezimbabwe, inyaya yemacitizens. Vana veZimbabwe, mukoma Jonga, ndoda kuti vakateerera vose ndodzokorodza mashoko andakahureketa ndiri pakoti kuti haisiri mhosva kutaridzira nechikonzero chekuti bumbiro remutemo the supreme law of the land inobvumira vana veZimbabwe kutaridzira murunyararo. Saka haisiri mhosva kutaridzira, ngazvizikamwe.
Mune umbowo here hwekuti vamuri kuti vari kuteeredza utungamiri ava vanhu vari kutumwa nehurumende?
We know these people. No, my dear. No, but I'm not silence people.
Saka dambudziko iri rinopedzwa sei, rinogadziriswa sei vachibaya?
So dambudziko ripere, panga kuitwa nhaurirano dziri pachena dzinenge dziri pakati pavatamisa avo vakavhotegwa nevane Zimbabwe navamunangagwa kuti aiwa dambudziko raitika munyika iyi hakuna musha usina matare.